Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kufambisa petition kumasangano akawandisa wandisa kusanganisa United Nations, kusanganisa human rights organizations dzepasi rese, ende kusanganisa hurumende yacho kuti ivo vaite nemazvo atikati mainvestigations, kuti vaonekwe vachiinvestigata nyaya yamoblessing Ali.
Sangano rinorwira asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vaishora ZANU-PF nemapurisa vachiti havasi kutsvaka mhondi iyi, asi iko zvino vave kutaura zvimwe mushure mekusungwa kwemunhu akapara mhosva iyi.
Asi chinotirwadza ndechekuti kana paitika rufu rwakaita serworwo, regai mapurisa aite basa rawo, kwete kutsvaka kuda kuvhiringidza nekukanda zvipanera mubasa remapurisa kuti vasauya neumbowo hunokwana.
Kushungurudzwa kwevabva kure kwatanga zvakare muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa nemapurisa nezvekusungwa kwemurume anofungidzirwa kuti ndiye akaponda muzvare Moblessing Ali, sangano rinonzi All Hands on Justice rinoti ranyorera masangano mazhinji ane Zimbabwe senhengo yawo, kusanganisa sangano reUnited Nations, richiti abatsire mukuti hurumende iferefete kupondwa kwaMoblessing Ali zvakadzama, uye kuti kutongwa kwemurume uyu Pius Jamba kuitwe zviri pachena. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano rinonzi All Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti vanhu vazhinji vanoziva kuti Moblessing anga ari mutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, uye vanoziva zvakare kuti Pius Jamba mutsigiri webato reZANU-PF, vachiti mapurisa asatanga nekuedza kuviga zvunhu zvinozikanwa nevazhinji. Tabata vaMasie tikatanga nekuvabvunza kuti Zimbabwe inogona here kumanikidzwa kuti ichinje maitiro ayo.
Ndinoona senge hurumende yeZANU-PF inokwanisa kumanikidzwa kuchinja maitiro ayo, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe inhengo yemaorganization akawanda pasi rese, kusanganisira United Nations. And the United Nations inotarisira kuti hurumende dzinosangana nawo dzinofanira dzichitarisawo kuchiremekedza kodzero dzevanhu. Saka ndinoona sekuti iyayo masangano iyayo nemamwe masangano anoona nezvekodzero dzevanhu pasi rese anokwanisa kufokesekedza kuti hurumende yeZANU-PF iremekedze, irespekte human rights kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Sei izvi zvisati zvaitika, Zimbabwe yava nemakore 42 tichingonzwa nyaya dzokusabatwa zvakanaka kwevanhu, tichinzwa nyaya dzekurohwa kana kutsakatika kwevanhu. Sei masangano aya asina zvaati aita zvinokonzerawo kuti pave nemutsauko muZimbabwe?
Handingati hapana chati chaitwa, but chatinoona ndechekuti hurumende yeZANU-PF ihurumende isingatereri, uyezve ihurumende yagara ine hunhu hwokungoponda nekuchikora kodzero dzevanhu. Asi vachidaro hazvirevi hazvo kuti havakwanisi kufosekedzwa kuti vachinje maitiro. Kuramba tichingotaura nekuchikora kwekodzero dzevanhu, kuramba tichivayeuchidza kushata kwavo kana kusaremekedza kwekodzero kwacho, kunoita kuti vawanewo yatingati pressure pavanozosangana navo mumasangano kana kuti pachazoendawo kuna mapato akada sekunana United Nations kana pachaenda kusadiki kana ku African Union kuti varamba vachingoyeuchidzwa kuti kodzero dzevanhu ndo kodzero dzinofanwa kuve dzichiremekedzwa kana vanhu vachitonga nyika.
Patambotaura mataura pamusoro pepetition yamuri kuita, mungati taurira kuti petition yakamira sei uye kuti ndiyei chinangwa chayo ndechipi?
Petition takaigadzira more blessing ali achiri kushaikwa ende yanga yakanangana pakuda kuforceredza hurumende kunyanyanyanya mapurisa kuti va investigate nyaya yokushaikwa kwa more blessing ali. But pakazowanika more blessing ali akachekwa chekwa akaurawa. Petition yakuchifokasa pachirungu ya Truth Justice ya more blessing ali. Saka tirikufambisa petition kumasangano akawanza wanza kusanganisa ma United Nations, kusanganisa ma human rights organizations zepasi rese ende kusanganisa hurumende yacho kuti iwo vaite nemazvo atingati ma investigations kuti vaonekwe vachi investigate nyaya ya more blessing ali. Izvi tikuzoonawo zvikare kuti petition inogona ichishanda nokuti iko zvino pane one wemunhu ari kunzi akauraya more blessing ali ati asungwa, but mapurisa ari kutaura kuti kuda ari kurava akashanda nevamwe vanhu, saka vachi investigate.
Mataura nyaya yemukusungwa kweumwe munhu anofungidzirwa kuti anenge ari ndiye akauraya more blessing ali, munofunga kuti pane chichabuda here apa sezvo tichiona kuti zvinhu zvakadai zvakamboitika nyaya dzacho dzichingozotsakatika? Munovimba kuti apa pachabuda chimwe chingava batsiravo kuzorodza pfungwa dzehama dzamore blessing?
Tine chivimbo kuti kuda panogona pachiita chingabude, but maitikiro kana kuti mainvestigatero ari kuita mapurisa anotipa atingati madoubts kuti vari kuinvestigata nyaya iyi nemazvo here, nekuti tikuona kuti pese pavari kuwana kana kuti information pamusoro pekuurawa kwamore blessing ali vari kuzama nepese pavanogona kuti vasabatanidze ZANU PF mukuurawa kwakaitwa more blessing ali. Munhu wese anoziva kana kuti munhu akauraya munhu wacho anozikamwa kuti anga ari nhengo yezanu pf, but mapurisa nekubudisa kwavari kuita mashoko achitaura kuti hapana yatingadzi nyaya dzepolitics dziri involved dzinotaridza kuti kuda mapurisa ane chimwe chinangwa pakuinvestigata nyaya ya more blessing ali chisiri chokuti more blessing ali nemhuri yavo iwane justice.
Avo vanga vari gweta rinorira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Asi vanoona nezvokubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mukwadi, vanoti nezuro vanhu vaiti mhondi dzakauraya muzvare more blessing ali dzakachengetedzwa neZANU PF nemapurisa, asi mhondi payabatwa vanhu vainyepa ava ndivo vave mumajeri vachipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga vachipisa dzimba dzevanhu.
Nezuro zuro ndizuro maiti nyanya yakauraya vamore blessing ali kana kuti yakauraya muzvarava iri kuyakavigwa neZANU PF nemapurisa haisi kuwanikwa. Nhasi nyika yose yaudziwa kunzi nyanya iyi yabatiwa. Nhunzira matsime nemhara patsetsetse dzekubato reCCC dzakadzikonzera mvonga mupopoto dzichiti nyanya iyi haibatwi, nhasi yabatwa. Idzo dzava kumajere nekuda kwekupisa dzimba dzevanhu nokuda kwekurova vanhu vasina mhaka vasinei nechekuita nerufu rwemurandakadzi. Nhasi vakutsvakazve chimwe chikonzero chekuti muwane kupomera ZANU PF mhaka yaisina kupara. Chiregai ndikutsanangurirei mose makateerera, kana makanyeperwa kuti mukajoina bato munorarama nekusingaperi. Vaanorarama nekusingaperi mwanakomana wamwari ndiye watinoziva sekukudzwa kwatinoitwa nemagwaro. Ungava weCCC weZANU PF wekubato ravamadhuku ekumMDC tinofa. Asi chinotirwadza ndechekuti kana paitika rufu rwakaita serworo regai mapurisa aite basa rawo, kwete kutsvaka kuda kuvhiringidza nekukanda zvipanera mubasa remapurisa kuti vasauya neumbowo hunokwana. Kutsvaka mavhotsi, kutsvaka mbiri neparufu rwemunhukadzi runorwadza kudaiwo, zvinhu zvatisingatarisiri. Vachamisa vanofanira kunyara. Jobs Kala unofanira kunyara. Nyarai maa vanhu vakuru, inga mune vana wani. chero nemiwa mapepa na unyarai mchuona kuti rufu haikona kuita basa rakutamba nerufu zvinonyadzisa kudai. Zuro ndi zuro vakapisa imba yemunhu weZanu-PF. Tatichiona vana muzvare fadzai maere vachiti ah imba yapiswa ndiye munhu weCCC. Voti kuna nhasi taona kunyangwe vamishe guzha wanga achiti vapisirwa imba havana imba yapiswa endi vabuda vachitaura kuti handizvizivi zvakadaro. Mose mazvisiya hamuna kutaura nezvazvo because hazvikufadzei. Nokuti chamunoda kuona ZANU-PF chipomerwa mhuka dzaisina kupara. Chiregai tikuudzei tikutsiurei. Mashoko enyu ari kubva kumapepa nhau ari kukonzeresa mhirizhonga. Mashoko enyu ari kubva kumapepa nhau nevatori venhau ari kukonzeresa mvonga mupopoto. Imimi kana munyora nyaya dzinokonzeresa kuvengana pakati pevanhu, nyaya dzinokonzeresa kusimudzirana matemo, masiyanei naJob Scala.
Avo vange vari vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri webato reCitizens Coalition for Change pataenda pamhepo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvichitya pamusoro pemamiriro akaita zvinhu zvichitevera kuratidzira kuri kuitwa nevanotyaira marori muSouth Africa. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinotyaira marori nezuro zvakaswera zvakavhara nzvimbo dzakasiyana nemugwagwa weN12 pakati peCape Town neJohannesburg vachiti havasi kuda kuti vasiri zvizvarwa zvemunyika iyi zvipiwe mabasa ekutyaira marori. Kazhinji kuratidzira kwakadai kunoguma kwaita mhirizhonga. MuSouth Africa mune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvenyika dzekunze muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuzimuzi Svanda, kuti tinzwe zvizhinji.
Chinoitika ndechekuti haitangi nhasi nyaya iyoyi, yagara inofambidzana nevanhu vanogara vachiratidzira nekuti havadi zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, asi yakaranga yatanga nevanhu vematrucks ivava vana naATDF. Ndivo vakatanga nekurwisa uye kuuraya vachiputsa vachipisa matraka anodhraivhwa nevanhu vanobva kunze. Saka nhasi zvavanga vachitoita zvinongori zvekuwedzeredza pavanga vagara vari, uye hurumende yakatadza kuti ivasunge kana kuti ishandise mitemo kuti ichengetedze runyararo, ndokubva vaenderera mberi nekuti hapana chavanotya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvirikowo ikoko, muri kuona zvakachengetedzeka here mune zvese zviri kuitika izvo?
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotori izvo zvina zvakatotaridzwa zvavanoda kukunyanyika, nekuti vanhu vakawanda vanoshanda mumatrucks umu uye vanoshanda zvine simba vanhu vanobva kuZimbabwe. Saka tinovaona mazuva ese vachingoendera mberi vachiti vanhu vavasingadi zvikurusa vanhu vanobva kuZimbabwe. Saka ndivo vari munjodzi huru zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Pari zvino pane here vamati vanzwa vati vasangana nematambudziko iwaya pari kuitwa zvese izvi?
Hongu because hakuna kutanga nhasi chaiye, pavhiki roriri panotori ndakatoti wandei vamwe vakatorohwa, vamwe vakatosiya nemabasa nenyaya idzodzi. Saka panotori nevanhu vatanzwa kuti aiwa vatiza mabasa varohwa, umwe achitorohwa kuti aiwa buda uri kutsvagei mutraki imomuno iwe uchibva kuZimbabwe hatikude. Saka pane vanhu vatorohwa, asi tati tanzwa zvedu kuti pane vamwe vangati vakuwadzwa pastrike iri kuN3 iyoyi.
Ndingatarisawo kuti iwo mapurisa emuSouth Africa vemutemo vane zvavanoitawo here munyaya idzodzi, kana kuti vanongotarisawo vachimira vari kure?
Vanenge vanotarisa vachimira vari kure, asi paripo pavanongozosvikawo kuti aiwa kana vakavabata vanonga vatongi vakasvika kuti aiwa chidzingai vanhu ava nekuti tinoda kuti pashandwe, nekuti vazhinji vatinoona vanoshandisana navo vanhu vemabhizinisi vanoshandisana nehurumende. Saka kana vaita kuchoropodza zviito izvozvo tongozoona ipapo mapurisa osvika otora matraka aya obvisa murodhi, asi hapana munhu anosungwa. Chinova chikonzero chokuti zvichienderere mberi vanhu vachingoita izvozvo nokuti hapana anosungwa ipapo, asi vanenge vachiziva kuti ndivanani kana kuti organization yaita kuti pavharwe rori ndeipi.
Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti zvii zvamungakurudzire kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa panguva dzino?
Tinokurudzira kuti vachenjere zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe, uye pavanoshandira panonzwa kuti vane njodzi, kubva kare togara kuti aiwa vasaende vabva vaudza maemployers avo kuti uku nekuti pane chinhu chakadai, tinoziva kuti ndizvo vatinoda vavanoda. Saka hatigoni kuti tiende kubasa vatore chero maleave chaiwo, nekuti upenyu hwavo hwakakosha kudarika kuti vapiswe varasikirwe neupenyu, uye kuti varasikirwe kana kutya kuti vacharasikirwa nemabasa vachisina nzira yekuti vazoenderera mberi vachichengeta mhuri dzavo. Ndosaka tichiti tinokurudzira kuti zvivharwa zveZimbabwe zviteeresese zvikuru kuti zvinzwe kuti pane zviitiko izvi ndekupi, vasaenda ikoko.
Tingangotiwo sesangano rinomiriririrawo zvizvarwa zvekunyika dzekunze muSouth Africa, vangadewo kukubatai kana kukutsvagaiwo, munowanikwa kupi?
Tinowanikwa paemail inoti info@africandiasporic.org, website yedu inoti www.africandiasporic.org, parunare tinowanikwa pa081-460-657-2 South Africa.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvenyika dzekunze reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sipanda, vachitaura parunare vari kuJohannesburg kuSouth Africa, naEvans Zininga weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti National Employment Council, NEC, yaudza vashandirwi vari kunze kwehurumende kuti vabhadhare chikamu kana kuti hafu yemihoro yevashandi vavo nemadhora ekuAmerica, kubatsira kuti uremu hwedhora reZimbabwe husaramba huchidzika. NEC inoti hapana mushandirwi achabhadhara vashandi nemaRTGS chete. MuNewsday makare, sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo, vanoti vashandirwi vari kuomesera vashandi vanovamhanharira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, vachivachichidzira kuti vasapa huchapupu mumatare edzimhosva, vachiti vamwe vakuru muhurumende vari kuramba kuratidza magwaro emari dzavo kuti aongororwe vachiedza kuviga uori hwavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndarwadziwafani nezvaitwa kuna Blessing Ali izvo. Ndarwadziwafani vanhu vezanupf vanofunga vachiti vakangwara. Ngozi haifi yakaenda kumumba mamunangagwa, kuzi inotoenda kune imwe. Iwe munhu wauraya Blessing, mweya waBlessing uchateera iwe, wauteeri munangagwa, wauteeri zanupf. Itai zvenyu wakombana nevasikana wezanupf, kurayai, itai zvenyu. Asi muna 2008 takaona umwe waakupenga kuzoenda kuna purezidendi kuti onai vanhu vaya vamaiti urayai vanhu. Purezidendi akati inii ndasingati vanhu urayai vanhu, ndaingoti vanhu kambenai. Vazhinji vacho takaona mudzimba umu mamisha umu vaakupenga, pfungwa dzakutotacha chaidzo kuita mupengo. Saka vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vezanupiefu, kasiyanai nezvinhu zvamuri kufurirwa namunangagwezvi.
Tinouya pastudio 7 tiine kubatikana kwakanyanya nekuda kweumwe wedu moBlessing. Chokwadi tinoti zorora murugare, asi kune avo vakazviita, aiwa mutongo wenyu mukuru kuna Mwari, muchisanganisira vese vanoita sana Ponyati, vanatafadzwa mugwadi nevamwe venyu. Aiwa mabasa enyu ari kuoneka chaiko, muri kuuraya chai chaizvo, ende shuwire enyu iri kuzadzisika chaiko. Handizivi kuti zanupf chai chaizvo munoda kuzotonga ane kana muchiuraya vanhu sezvizvi. Anyway, ngatiti inguva yenyu, asi chatinoziva ndechekuti shoko rinoreva richiti chimwe nachimwe chine nguva yacho. Saka kana iri nguva yenyu, aiwa itai chaizvo, ende muri kuishandisa zviri kuoneka chaizvo kuti basa renyu ramakatumwa rekuuraya muri kuita chaizvo. Zvisinei, ngatingoti 2023 tinosangana mubox. 2023 vana veZimbabwe ngatibatanei, ngaapinde mukomana. Vandimista Ngorima paya Limpopo apo.
wakumana nye andri watandea my more blessing nye andri wadza wakumana pati why president wachisi ya jwenzwa kada imunyika shinote wala kudiku isu wakumana gawa sadaro mtese tingore wanu hivi ni mabatu waka siya na zao batu tese tiri wanu tiri munu we munu mumechete gawa sadaro gawa one chukuita ninyo iyo tiri munu we wanu munu mumechete munhu wese munhu akasika vanhu vese ndimwari ndiye akasika vanhu vese saka wai vachidaro vanhu ngavasadaro vazanupifu ngavasadaro zvii zvinorwadza akatadzeiko chakatadza munhu wechikadzi chii chakatadza ndatenda zvangu vashamarari tinokutendai newe pamashoko amunotipa nhau dzechokwadi tisidze kunyepa zvangu ndini zvangu ndisimon ndepamozambique zvandirwadza sitereki zvandirwadza sitereki ngatisadaro hama dzangu
Studio 7 apo tinode Studio 7 nemusoro apo motibvisire zviyawo sekura vakura vamunangagwa rambozoro rambo rike pengeni akagara ari kushaisha kuti tongere nyika mungotipinzirawo pamukomanawo angotonga mukomanawo angotitongerawo pamwe zvinonga zvingaite zviri nani kwete vamunangagwa ngambe ende komboushe mombe yakazorora
Kazwai Studio 7 ini ndinoitwa Talent Madak ndiri ku Cape Town tiri kurwadziwa nezviri kuitika kuZimbabwe nemapurisa edu zvavari kuita tinonzwa kurwadzikana chaizvo zvakanyanya nemhuri yekwaAli zvakaitika makororo ari kuita izvozvo haana kana kumbobatwa vakaponda havana kana kubatwa vari kuuya vachidzinga vanhu parufu tumusaitira rufu ipapo ende zvakubuda pachena kuti mapurisa ari kusenzwa nezano nekuti izvezvi mapurisa edu tinovaziva achiita basa chaizvo vatisi vakundikana kubata mhundi dzakaponda munhu akafa esi izvezvi ndopa vakwanisa kubata Jobuskala kuti vamusungi asina kana chaatadza nekuti vanotya kuti Jobuskala akamirira mhuri iyo yekwaAli chokwadi chichabuda saka dhasiwai vamuvharira Jobuskala kuti mhuri ishayiwe gweta rinovamirira ndinofunga kuti zvinhu zvazvizoperi zvakanaka kwazvaakuenda zvaakuda kuzoguma manje nezvaari kuita ZANU-PF ende iwo ana mugwadi vanokanganisa kutaura kana ani vari kutaura vari kukanganisa kutaura ukatosapota bato rinopikisa wataa enemy yehurumende hazvisizvo ndinotenda hangu Studio 7 ndomirori mashoko ayo apinde munzeve mamunangagwa
kwasai mhuri yeStudio 7 namundi kutaura ndiri kuno Cape Town chokwadi ndorwadziwa nezuri kutaura nawakembo muadhisa hazviko vaivepi nguva yese nhasi vakutuma masabhuku nemadzishe kuti vavakambenere vaivepi nguva yese ike zvino ipopapa ukatarisa munyika yese madzishe ndiari kuwana magetsi mumisha yavo vari kuwana mota mumisha yavo vari kufamba zvakanaka isu hatina zvipatara munzvimbo dzakatakakurira hatina mabasa muZimbabwe imomo iko zvino ndiri kuti kuna sabhuku wese especially kunzvimbo dzatobva isusu especially segoko please hatidi zvisina nebasa imi masabhuku hatidi zvisina nebasa muri kuwaneko iyo $50 iri kukuchengeta here izvodo ufambe uchiparidzira kuti ZANU-PF yakanaka nebhasikoro ranzi riri kuuya iroro nguva yese iri kurarama nei uri kurarama nei hangatifunge ipapo imiwo madzishe dzika mani tiri kuonai zvamuri kuita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chevapoteri muSouth Africa chava nemwedzi nemuraudzo chichigara pamagedhe emuzinda weUnited Nations vachikumbira kuendeswa kune imwe nyika kusiri kwavakabva vapoteri ava vanoti vanotya kupondwa nekurohwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara muSouth Africa vapoteri ava vanobva kuBurundi, Congo, Malawi nekuRwanda uye vanoti vakadzorerwa kunyika dzavo vanonooneswa nhamo asi apa havasi kudiwa muSouth Africa.
mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Kekutanga makore makumi maviri budiriro yakanangana nekupedza kushandiswa kwevana vadiki yatora nhano kudzokera kumashure. Kushandiswa kwevana pasi rose kuri kukwira kwete kudzikira. Pakati pa 2016 na 2020, uwandu hwevana vari kushandiswa pasi rose wakawedzera kubva pamamiriyoni zana nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 152 million kuenda pamamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million. Vakadaro amai Thea Lee, mutevedzeri wegurukota rezvemabasa nekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica. Vakati uwandu ihwohwu hunosanganisira kutanga kwa 2020, uye vanoziva kuti COVID yakawedzerawo dambudziko iri kuti yakaisa mhuri muurombo uye yakakanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda nekufambiswa kwezvinhu uye kuisa vana vakawanda munjodzi yakakurisisa. Sangano reInternational Labour Organization rinoti pamamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million, vana vanodarika mamiriyoni manomwe nemaviri kana kuti 72 million vari muAfrica kana kuti muSub-Saharan Africa. Vazhinji vavo vanoshayiswa mukana wekudzidza vachishandiswa mumabasa anokanganisa utano akaita sekushandiswa muchiuto vari vana vadiki, kushanda mumigodhi inocherwa cobalt nekushanda muminda yekoko. Vamwe vanobatwa kudarika nhapwa. Vamwe vavo vanokwezvwa neuguruvhani vachipinzwa mumabasa ane njodzi nekuzvidza. Vachitaura pakati pemwedzi wachivabvu pamusangano wechishanu weGlobal Conference to Eliminate Child Labor, amaili vakati iyi inguva yakaoma. Vakati tinoziva kuti vana vari kushanda nevakuru vari kushanda mumabasa ekumanikidzwa vanokanganwikwa. Vakati vazhinji vavo vari kure nemitemo, vanoshanda mudzimba, mumigodhi kana muminda zvisinganyanyoshanyirwe nevanoongorora mashandiro kumagumo kwekufambiswa kwezvinhu pasi rose, uye vanenge vari kure nemaziso evatengi vanotenga zvigadzirwa zvavo. Pabandiko rayo, hurumende yeAmerica iri kushandisa nzira dzakasiyana-siyana kugadzirisa dambudziko iri. Vakadaro amaili vakati tinoshandisa nzira dzedu dzekutsvakurudza nekuzivisa, asi tinoshandisawo masimbe emutemo wekutengeserana nekuongorora. Tinoshandisa zvirongwa zvinobatsira uye tinoshandisa zvibvumirano nemitemo inobata vashandi kugadzirisa matambudziko aya. Kukwanisa kutevera zvinoitika nekunoenda zvigadzirwa kuburikidza nekufambiswa kwezvinhu pasi rose mudziyo wakakosha mukurwisa kupedza kushandiswa kwevanhu vachidzvinyirirwa. Vakati tiri kutsvaga nzira dzakakosha dzekufambiswa kwezvinhu zvakaita sekoko kubva kumawirira kweAfrica kana kuti kuWest Africa, cobalt kubva kuDemocratic Republic of Congo, polysilicon kubva kuChina inove yakakosha mukugadzirwa kwemasolar panel nezvimwe zvakawanda. Kushandiswa kwevana inzira yekushungurudza vana, vakadaro amaili. Ibasa redzihurumende kuona kuti hapana ari kuwana cheuviri kubva mukushandiswa kwevana vadiki, nekuti iyi imhosva yakashatisisa kwazvo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice rinonyorera tsamba kuUnited Nations nemamwe masangano richikurudzira kuti akurudzire hurumende kuti iferefete zvakakwana uye kuti itonge nekuranga vakauraya muzvare Mo Blessing Ali. Asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vaishora ZANU-PF nemapurisa vachiti havasi kutsvaka mhondi iyi, asi iko zvino vave kutaura zvimwe mushure mekusungwa kwemunhu akapara mhosva iyi. Kushungurudzwa kwevabva kure kwatanga zvakare muSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.